A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, November the 2nd, 2017. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when the world and Zimbabwe are having a campaign, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are urged to speak out about different forms of abuse. What are your views on the issue?
And to join our discussion, we invite you to do that. You can phone us directly on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077. And we'll call you right back.
And a live talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m. But ladies, as you know out there, Thursday is your day. Pano pachina chemadzimai musakanganwe china chega chega.
Olesine lobo mama alobesifazane. Iko lapha esihlangana khona kule inkundla sithi asihluzeni bomama. We are also on the internet. You can find us on www.voazimbabwe.com. Loba njalo ku www.voashona.com. Loba njalo ku www.voaindebele.com.
And don't forget, we are also live streaming right now on all our Facebook platforms. So join in the conversation. You can please go to VOA Shona Facebook page, VOA Ndebele Facebook page, and if you haven't liked us yet, go ahead and like us now and join in the conversation. Welcome again. If you're just joining us today on the Women's Roundtable, we are looking at the rights of women in the workplace and at home. This comes at a time when there is a worldwide campaign, and in Zimbabwe as well, hashtag MeToo, to end sexual harassment of women, where women are speaking out about their different forms of abuse. What are your views on the issue, PJ?
And Marv, there are currently various campaigns throughout the world, including Zimbabwe, encouraging women to speak out about the abuse they have faced as a healing process. One such campaign is the hashtag MeToo campaign that has seen mostly women celebrities, including Lupita Nyong'o, sharing about the abuse they faced in Hollywood.
And it's not only Hollywood, PJ. I've also seen some of my friends who are on Facebook who are Zimbabwean actually, you know, carrying that hashtag MeToo, meaning that they've also been abused. So that's what we're going to be looking at today. We're really opening up the lines. We want you to chime in. We want you to come and join us in the conversation. There are, however, also such cases of abuse being faced by women in both the urban areas, PJ, and the rural areas. And that's what we want to look at, that, you know, some of these things that happen, we take them down to culture. I think we discussed earlier on that we have to find a balance between the Western and the Zimbabwean culture.
Yes.
That what do you, you know, label as abuse according to our own culture? And now we're living in the Western world, but, you know, we also practice our Zimbabwean culture. So we are going to be looking at some of those things. Over to you, PJ.
Yes, and there is also in our culture the chiramu part of it that comes into play. And even in public places like the public transportation, where someone is really squeezing you between them and
There's
so,
nothing you
so
can
many,
do.
But, so you know, many things can happen.
Yeah, issues have come in there where people are saying, no, that's abuse.
But that's abuse,
sometimes it's unintended. And like I said earlier on, we have to set certain boundaries around ourselves. Because if you're not taught to speak out as a woman, some things that are actually abusive, you may not recognize them as abuse. Mm-hmm. So those are some of the issues that we're talking about today.
Yes. Sisi Divana uhlelo lethu la namhlanje uhlelo asihluzeni bomama lapha ke esikhangela khona sihlaziya siphana amacebo ngenhlupho lezangikhathazi ezidibana labo mama empilweni namhlanje sikhuluma ngikhathazi nizangikhathazi esidibana lazo lapho sisemsebenzini lalapho sisezindlini ezokuhlukunyezwa. Kuyini sibili ukuhlukunyezwa kwabesifazane? Ukukhangelelwa phansi, ukungaphiwa inhlonipho njengomama, kungaba kusemsebenzini, kungaba semulini, ikakhulu singakhangela even esikweni lakithi, uzabona ukuthi amasiko ayevele encindezela omama. Abesilisa yibo kumele bakhulume lapho nxa abantu bebuthene owesintwana njengoba ekhulunywa ukuthi ungowesintwana kodwa wena ungusungumama kumbe inxenye usungugogo nginje ngingaka nginje nginje kodwa bakubiza ngokuthi ngowesintwana. Yikho konke khona lokho yikho esikukhangelayo lamhlanje kulo mkhankaso okhona emazweni womhlaba ukugoqela khona lapha laseMelika abalingisayo ama-actors kumbe ama-actresses abaseHollywood lapho abasungule umkhankaso nalowo ukuthi hashtag Me Too campaign lapho abakhuluma khona ngeze ngokwabehlelayo bona ngokwabo ebehlukunyizwa emsebenzini ngabanye abesifazane kumbe ngabesilisa. Kuyini sibe sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhanyele ngasemsebenzini? Yizo izinto esifuna ukuzikhulume ngazo. Ukudlala ubusibali, baningi sibili ababa labantwana labosibali babo behlukunyezwe. Ukuhlukunyezwa ngezinye indlela ukuthi usifale uyavunyelwa ukuthi akubambe ibele, uyavunyelwa ukuthi akuqabutshe. Konke khona ukuyana kukhokhelela ekuthini lowo usibale abe ngohlukunyezweyo. Ikuphi sibili ukuhlukunyezwa kowesifazana nxa sikhanyele esemsebenzini kumbe lasangekhaya lasemulini? Ukuthi no, ukuthi no. Angikufuni lokhu. Owesilisa kumele abekwazi ukuthi yena nxa ngithe no kumele ame khona lapho angayiphambili. Singakaqhubeki ngohlelo lethu wothani sililethele ingxoxo enziwe ngenye intatheli zindaba yethu ye-Studio 7 ekoBulawayo uNompumelelo Moyo labantu labayisifazane bakoBulawayo.
Kela kuxoxa mangazana ukuthi ungabanjwa kuhle kwabomama emsebenzini ngikubona njani kumbe selike la ukubona kwabanye kusenzakala?
Yeah, esisakubona kusenzakala futhi okunye kumama emsebenzini lakhe saba nawo. Okunjengokuba nxa kuyikuthi ungumntana omncane ufundile kumbe uyathena kulo bhosi wakho kwesikhathi sihlala lapho kwentwini abangomama babefuna ukuthi betshone bekudlothela phansi. Ungathola ukuthi bantshona bekwenzela umoya omubi emsebenzini. Abanye bayakufanyela nalokufanyela ngenxa yokuthi uyabebona ukuthi wena uyaphumelela kulaye lokuthi nxa uzithile ngakhuluma kuwamama kakhulu. Okunye futhi singabantu abangomama kunokuthi siphakamisane siyadansana naphansi I'm going to go to the house. ukuzwisisani ngenxa yokuthi lo laloyo yabe efuna ukukhuluma ngeyakhe language, lo laloyo yabe ebelieva okwakhe yena akhuliswa ngakho. So kusuka kuthina ungasahlangani ngenxa yakho nokuthina ungasabi nokuzwisisana emsebenzini ngenxa yokwedlukana kwelimi lwethu.
Kungalungiswa njani khonoko?
Lokho kungalungisa ngokuthi angazi, kodwa mangingathiwa lathi nje njengabantu singafundi ukwazi ama-languages amanye abantu, sifunde njalo ukuthi ukwazi omunye wakho osebenza laye ukuthi hhayi unje unje. So lawo ngendlela la lawo mami engathi ngiyakhuluma lokho lawo okhulume lokho, kodwa ngizama ukuthi nihlanganisane nizwisisane kudle umsebenzi ohambe.
Those women, they the ladies, they were talking about abuse at work, especially at workplaces. You can be abused by a male boss or a female boss. Male bosses, most of the time, they are looking for sexual favors, and you won't get any promotion or any perks that you are supposed to get from work if you say no to their advances.
And so how are they handling it?
They are saying you just have to say it out. You say out whatever abuses that you are going through, and you should be able to have the
stamina, or you should be able to speak out.
I
think maybe this is the same thing that we're seeing happening here, where they are having this hashtag Me Too
campaign.
To say that don't be afraid to speak out. If you're a woman, don't be afraid to have your voice heard. But I was watching, actually coincidentally, a video yesterday, Michelle Obama, the former First Lady of America, talking about her as being a mother and a woman, and she was saying she was taught from a young age to be able to speak out when things are right and when they are not right. But I think, you know, going back to culture and trying to have the Western culture and our own traditional culture, maybe now we have to go back to the drawing board to teach our children to speak out, especially the young girls.
Yeah, but the fusion is very difficult. Fusing culture and way to encourage her to speak out. They might turn out to be rude to you too,
mothers.
Really have to be very careful and treading very carefully on those issues.
Yes, PJ. Kune avo vachangopinda muchirongwa. Aiwa, nasi tiri kutaura isu pamusoro pekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai, kungave kuri mumabasa kana kudzimba. Asi tiri kunyanyotaura zvedu nhasi kumabasa, nekuti tiri kuona imo muno muAmerica, PJ, mune campaign iripo yakatanga ikoko kwazvakarewa kuHollywood pasi pehashtag yavari kuti ivo Me Too, uko vari kuti ivo madzimai munofanira kuwana izwi renyu, mutaure zvinenge zvichi zvamakatarisana nazvo kana zviri zvekuti wakambunyikidzwa kodzero dzako, uyezve kana wakabatwa chibharo kana kungoitwa zvimwe zvinhu zvaunoona kuti izvi hazvisi kuenderera newe. Ndo zvatiri kutaura. Asi PJ ataurawo pakati asika pachivanhu chedu pane chiya chinonzi chiramu. Pane paunozosvika here kuti aiwa chiramu chinoperera apa? ndo zvimwe zvatichange tichikurukura nhasi nhare dzedu tiri kuvhura mafone lines edu tiri kuda kunzwa kwamuri nekuti izuva remadzimai kuti mumbotaurawo zvamuri kusangana nazvo saka tichange tiri kutora mafoni akawanda tichinzwa kune nyanzvi uyezve kune misusu imi muri kutiteedzera pangave pari paFacebook kana paInternet kana pai kuti tinzwe kubva kwamuri kana vari paradio ipapo muchidawo kupinda paWhatsApp endai paWhatsApp motumira message mupinde tinzwe zvamuri kutarisana nazvo nyanya madzimai ndiri ipapo PJ regai ndimbochingamidza vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino ndoziva hangu tina trust simba rashe mukanya charandura kuti evening makadiko sikumbuzo mulalazi anzi hello Mhlanga and company hello PJ muri kumhoreswa na sikumbuzo kunoko Watson Mugadza ari kuti good evening Mhlanga aiwa Mhlanga ari right Eunice Chamatova Hans Maneru sisi Eunice tichaedza kukufonera itine nhare dzenyu tatombonyora pabepa kuti mufonerwe Kizitangara Hans happy to see you Praxedes Jeremiah after a long time saka mhoresa mukoma Kizitangara vari kuti vari kukufarira yapa Maxwell Dewa Hans hi takawira manzini ari kubva ati fe tapinda pachirongwa Henry Ngara hanzi pachipamwe ndofunga vambotiona kune imwe yandaita kuseni yatanga tiri kukurukura nezviri kuitika kuna mukoma Japreza Tawanda Veremu hanzi zviri sei sei ikoko tobva tadii paya ndobva tataura nyaya yekumbunyikidzwa kokodzoro dzemadzimai Henry Ngara ari kuti keeping quiet not reporting such cases due to fear or trying to protect dignity, promote more sexual harassment. Women must speak out and report such cases to the police. Media must also take part in covering such cases so that we name and shame such criminals. Mukoma Henry Ngara kana muri kuda kupinda pachirongwa idzai manyora namba dzenyu mupinde. Mukedisi Dlova ari kuti hi brave manyati hanzi pfe pamadzimai ipapo rumbidzai Zainad nyama yaro hanzi makadiniko tikukwazisei I like this aiwa sisi rumbidzai kana muri kufarira chirongwa chedu nyorai nhamba mubva mapinda muchirongwa uye vese vari palive feed yedu izvezvi dzvanyai pakanzi share tione takawanda kuitira kuti kana pane madzimaiwo ari kumaFacebook page kwenyu anzwewo zvatichange tichitaura izvozvi PJ tinenge tine munyarikani wedu wokutanga tina nyara dzai Mashaya Mumbi makadiko Miss Mashaya Mumbi
Yes, my name is Nyara Zoma, so I'm very well, thank you.
I'm a mama go, na manje, mama, maita speak out ya tau rwenda abuse, stare nyui papa. Saka sisi nyara zomuru kuinzwa nyairu mudandaro ndonozo oti mimu no shanda neva anaskana vechidiki tuze oneje sanga norenyu uyeje mabasa api amuru kuita kuti murambe mchi kwene njera vanaskana kuti vakwanise ivo kuona kuti aiwa apa ndinenge kodzero dzangu dzakumbunyikidzwa ndokuti ndiwo madzimai emangwana
mazvita yenyu kuvaneni pachirongwa chanhasi se organization ye Tege Life Trust tali tinoshanda nevanasikana tichivadzidzisa ivo kodzero dzavo vanasikana vanotanga pamakore iwo anoti 10 zvichiendera kumakore anosvikawo ku24 tichingovabatsira kuti vanzwisise kodzero dzavo kuti dzinomira sei kuti dzimbori chiko dzinonzi kodzero uye zvakamira sei tichitaura nenyaya dzekodzero dzetinoti dzesexual reproductive health izvozvo zvekuti vakwanise kuva ivo vanova kwatingativo kuva varidzi vemiri wavo nekukwanisa kuwana zvatingativo maservices kana kuti zvavanode kuzvidzivira muzvirwere nekuzvichengetedza utano hwavo tichitaurawo futi nenyaya dzekuti vasambunyikidzwe mudzimba kana kuti matinoti mapublic kana kuti maprivate spaces mudzimba kana kuti pajekerere pane vanhu vakawanda saka ndo zvimwezvo zvatinoita tichishanda nevanasikana izvozvo
ndiri kuona muri kutaura imi kuti pane zvamunenge muchivadzidzisa vari kuzvitambira sai vanasikana
vanasikana vari kuzvitambira chaizvo nekuti zvimwe zvacho vamwe vanenge vakatopinda mazviri zvekumbunyikidzwa vamwe vanenge vachingotiwo zvinhu zvisa kwavari saka vantu zvinhu zviri kutambirika sitereki tinozvionawo kuti tinoshandawo nevakomana nevarume nababananamai nekuti tinoona kuti kodzero vanasikana hadzikwanisiki kuwanikwa kana tisiri kushandawo kuti nevarume nevanakomana nevatinoti macommunity leaders kana kuti vakuru vemunharaunda saka zvo tinoti kana muchitaura nyaya dzakadai dzivewo neyatinoti buy-in kana kuti vanhu vakawanda vainge vachinzwisisa nezvazvo saka tinoona kuti madzimai akawanda vari kuzvinzwisisa tinoo vana baba nevakomana vari kuzvinzwisisa vekuti vakanga vazvinzwisisa vanotopindawo munharaunda vachitotaura nezvenyaya dzachoni tinoo maleaders kana kuti vakuru venharaunda vekuti kana vachinge vazvidzidzisa vanotokwanisa kubatsirawo nharaunda dzavo vachitonga nyaya idzi kana kutodzidzisawo munharaunda ndingada kutaura muenzaniso wevamwe mutungamiri vatinoti chief mupakami vekuzvishavane vataishanda navo vataona makore tishanda navo neumwe wemagusha takatrena saka vakaindira mberi kubatsira nharaunda yavo vakatotanga kudzidzisa vanhu vemunharaunda wamavo kuti vavake dzimba dzakawanda nekuti munharaunda dzedu tinoona kuti dzimwe nguva vanakomana nevanasikana vanongoiswa muimba imwe chete vonzi varare imomo saka ishava vakatokwanisa kutoti munharaunda mavo vachibatsira vamwe vanhu nevamwewo kuti vatakatirana munharaunda imomo madzimai nevarume vachibatsirana kuti vadzidzisa nekuti aiwa zvakaipa kuti mwanakomana nemwanasikana varare munzvimbo imwe chete nekuti ndopa zvinotangira ipapo vana vachizongobatwa chibharo saka tikuona kuti zvinhu zvinotambirika asi zvinotora nguva hazvingotanduki panewo vamwe vasingazvinzwisisi saka inyaya yekungoti tinofanira kushanda nemunhu wese
aiwa batai makadaro sisinyaradzo tine mumwe muteereri wedu afo watoda kutaura naye tozodzoka kwamuri hallo sisi Stole
hallo makadi mizeni
aiwa tiri wadi yedu tiri kutaura nemi muri kupi
tiri kwamutare
ehe saka titaurewo muri kunzwa iri mugango iyi nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai muri kuiona sei kwakamira sei kwamutare
kwamutare kuri raiti nyaya dzekumbundikidzwa kwemadzimai dziri kuramba dzichienderera mberi tichitarisawo magariro atiri kuita mamutare kuburikidza nenyaya dzevanhukadzi vari kushungurudzwa kunyanya pabonde nekubatwa zvibharo kuri kuonekwa iri zvipinzi imhando yekuenda pamusorosoro tikatarisa mutondo rega rega tiri muno mamutare muri kuonekwa muine vanhukadzi vakaurayiwa vari kubatwa mumasango vachinge vakaurayiwa vakavotanga varepwa vozourayiwa saka handisi kuziva kuti vanhu zvavari kuonawo tingati vakuru vedu vari kuona zvichiitwe chikuramba chichingoramba chichibuda mumapepanhau even munhau zviri kungoramba zvichibudiswa ndofunga mukanyatsokutarisa pane pepa rinonzi manyika posi rinomirira mutare epepa rinodzinzwa svondo rega rega chishanu chega chega richitarisa nyaya dzinenge dzichiitika munzvimbo mutare hapana svondo rinobuda risina munhukadzi akabatwa chibharo akaurayiwa musango handizive kuti vakore munharaunda mamutare vakutayawo here vamwewo vanhu vavangakati tingati vanomiririra kodzero dzevanhukadzi kuti pangaiswa yatingatiyo security yakaita sei yekuti tichengetedzwe sevanhukadzi unlike vanhu vanozotanga kudaidzira zvakaita mapurisa kuti vakadzi ngavave being those in time munoziva kune vamwe vanhu vanopedza basa kuti kushanda mabasa kwakasiyana siyana vamwe vari kumbundikidzwa kuchibva kumabasa vanopedza mabasa acho mumahusiku unozonzwa kuti pane munhukadzi akabatwa pabhasisopa akarepwa akaurayiwa umwe akazobatwa pakati saka ndoteva kuti mapurisa zvavari muno munyika mutare munomo vari kutadza here kuti vanga vachichengetedzawo munharaunda medu muvewo muine mapurisa anoshanda usiku vachifamba even mumastreet kana even mumataundi handizive kuti takavharitwa here chirongwa chese mapurisa atombonzwa achinzi anoenda panight shift saka mapurisa aya kana achiiswa panight shift vari kushandira here mumaofisi chete vasingakwanisi kufandawo munharaunda nemudzinzimbo dzakaita semabhasistop mudzinzimbo dzakasiyana siyana vachiongororawo nevanhukadzi vanopedzawo mabasa nguva dzino kuti kushanda kwemabasa kwakasiyana hatishirisi tose tinopedza mabasa napo saka zvinhu zviri kutishungurudza tichiongorora kuti vanhukadzi kunyanya ndivo vari kuonekwa vachibatwa zvibharo vachiurayiwa saka torega here mabasa pamusaka pekuti hatina vanotichengetedza patinofambawo usiku ende zvakafanira kuti munhu ari kubva rwendo nebhazi unogona kungosvika pabhasistop uchiburuka usiku mabhasistop atinoburukira akasiyana ende zvakadai zviri kuitika mutaundi tisingachatotarisi kumaruzevha itori wese saka ndiziva kuti hapanawo here mumaitirwo angaitwawo kuti nzvimbo dzakaita sezvakaitika sezvi zviri kuitika munzvimbo zviwanikwe zvichichengetedzwa zvichidzivirirwe njizi dzakaita saizvozvi dzikanyanya kuonekwa dzichiwandira kuvanhukadzi nekuti zvakadai zviri kuitwa nevanhurume saka ndizvichipofambiswa sei
Aiwa, amai sera tole. Tinokutenda ichaizvo, asi ndachida ngokuvhunza imisati maenda zvenyu kuti imi semadzimai munombogara pasi here muchikurukura zvamuri kusangana nazvo, uye zvekuti mungabatsirikana sei panyaya idzodzi dzekumbunyikidzwa
kukodzera. Tinokutenda mudipande nyange tingati zvakaita mumutare town, tingati town zvakaita.
Mare dzavo PJ dzinenge dzaita zvisiri izvo.
Yeah.
I think we have lost our caller there, but PJ, I had a caller, Sarah Sitole, calling us all the way from Mutare. She's saying that some of the issues that they've seen in her town is that there's been a high incidence of women getting murdered, actually. We'll say allegedly because I haven't proven it, but she's saying the women get murdered after they are raped. So she's saying she's calling on the police to please come in and, you know, look at the situation, because she says there are reports that have been coming out in the Manika Post and other media within Mutare.
Yes. What is we alege umlaleli wethu lo kade esecingweni esemtare yenaki ukhuluma ngodaba lokuthi akusiko kuhle kunyezwa kuphela osokusenzakala ikakhulu esigabeni sakhe sona lesi semanikaland edolobheni emtare kanye lasemaphandleni ukuthi abesifazane bayabanjwa bayadlwengulwa bathi sebedlenguliwe babe sebebulawa ngoba lo omadlwengula uyabe ngafuna ukuthi owesifazane lo angaye emapholiseni akhombele ngomuntu ukuthi ngulo ongidlwengulileyo. Enxenye khona lapho ngumuntu omdlwengulileyo, enxenye umuntu amaziyo ahlala esigabeni lapho ahlala khona. Kodwa ke wothi ngibuyele kunkosazana Nyaratso Mashaya Mombe. Siyakwamukela uhlelo lwethu. Kunjani kona ngapha?
Kunjani? Ayi siyatotoba sina sikhona nje.
Yeah. Uyawuzwa umkhankaso lo osuqalisele ngapha ngase Hollywood owe hashtag Me Too campaign lapho abesifazana abaningi bekhuluma ngezehlakalo okwabehlelayo. Lapho besemsebenzini, lapho bezihambela kumbe besemaphathini lapho ababe bekhona. Yikho ke lapha enkundleni yokuzilibazisa eFacebook siboneke abeseZimbabwe labo bephuma bephumela egcekeni bekhuluma ukuthi labo sebeke bahlangana lalolu dubu. Libona ke ulubona njani njengoba usebenza labesi lamantombazana?
Sithi ngibona ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni. Ngani umuntu ongumama wonke lapho emhlabeni?
Yeah.
Yaye wake wahlangana lakho. Angithi ma i-campaign le iMe Too lami ngabhala. Baningi ababhalayo lapha eZimbabwe. Besithi lami kwangenziwa kwenzakala yini. Besithi ukuthi omama bayaharaswa emgwaqweni, behamba ezindlini, yonke indawo omama bayaharaswa. Angithi so manje sisebenza la mankazana labo siyabe sibathengisela ukuthi lingavumeli abantu belithide kangako, likumele lizimelele lodwa, kumele liripote ama-cases angikhona. Kumele ungavumi ukuthi umuntu ngenye uyakwazi ukuyenza i-first time, angithi awukwanisi uku-avoid, ungavumeli i-second time ngoba kumele uhambe uyeripote. Silalela umama lo owemthare okhuluma ukuthi abantu barethwa bebulawa. Kubuhlungu gaya, kubuhlungu. Lami ngiyamjuzisa ukuthi yindawo amapholisa ehlukene ukusivikela thina omama. Asiqakathekanga yini lapha emhlabeni? Siyakwazi ukuthi lapha eZimbabwe ma emapholisa lamasosha labofani bani befuna ukuthi zenzekele izinto, ukuthi izinto ziyenzakale lapha emhlabeni, lapha eZimbabwe bayaziyenza. Anti siyakubona lapha eHarare kwakho kungcolile. Kwakusayida one day ukuthi sifuna ukuthi iHarare kumbeni iBulawayo ibe
ihlanzekile.
So kuyafana labo kubomama mase bedecide ukuthi omama sebeqhakathekile, omama impilo zabo sifuna ukuzivikela, bazakwenza. So sicela lathi ukuthi thina omama lamankazana impilo zethu ziqhakathekile, singabantu sicela ukuthi lisivikele. Amapolisa ayenza umsebenzi wabo. Ayekele ukuthi ma omama beziripota izindaba ze-domestic violence besitshele ukuthi i-domestic hambani lelungisa, siyalungisani. Ma umuntu esebethiwe then echayiwe, sechayiwe, kumele umthetho usebenze. So sicela ukuthi
mama kube yibo aba leader yamini siya kungafika lapha kuma ema police no report domestic violence ukungenye uzohlangana no police la o shall impact kuza kuthini uyakutshela ukuthi abalelo ni angithi so izindaba zangkhona zinenge kakhulu akumanga kuhle.
Yeah, kumele siqalise umkhankaso ukuthi women's lives matter. Hashtag women's lives matter.
I think lapho kumele lathi siqalise sizo manje kusukuthi women's lives matter and I think it's important. Njonga sesikhamba kubo 16 days of activism. Ngiyathanda leyo hashtag. I
think
sure. Women's lives matter.
So women's lives matter.
I think it's important. That's yes.
Aiwa icho kwa dicho tukunzwa hapo matobuya ne hashtag yakanaka chaizvo yekuti yo women's lives matter nekuti choko di madzimai dzimwe dzenguva atikwanisi kunyatsotaura zvinenge zviri kuitika nekuti mumabasa munowanikwa muchiitika zvakawanda umo asi iwe nyaradzo uri mudzimai uya akatangawo uye zvepari zvino uri kutowanikwa iwe uchifambisa esangano rako rega unoita sei kuti vanhu paunoenda uko uchinosanganawo nevarume vanenge vari kuma big jobs waya unozvibata sei
maze ndinotaura ndichitanga ipapa nembotaura kuti inini semudzimai ari kushandawo imomo nditaurire kuti vanhu vezimbabwe domestic violence haina kuti uri leader. Domestic violence haina kuti uri chii. Domestic violence inouya kumunhu wese. Kune iwe mazwe uri powered wakadini wakadini. Tandadzidza nedomestic violence kana kuti neviolence zvayo. Munhu anongokurova kana kuti anongokuharasa usina kukoka ndizvo. Haukwanisi kuzvibvisira. Asi chakakosha ndechekuti uchikaitika first time unoreport. So that munhu iyeye azvidze kurodzesa. Ndokuti tiregedze violence. Asi tichizvitarisa kwatinoshanda. Ndikuona kunge nyaya yeviolence zvayo senge muZimbabwe kana kuti nyaya dzemadzimai zvinhu zviri kutambirika munharaunda medu zvinhu zviri kuita kuti nyaya yevanasikana unotonyatsoona kuti makampani akawanda akuzvikoshesa even makampani akazvimirira kana kuti patinoti maprofit making aya vakuzvionawo kuti zvakakosha kuti tidini tishande nemadzimai saka zvinhu zviri kugamuchirika zvekuti tikaenda kumakampani titi tibatsireiwo tisapoteiwo tinononge zviri kuitira senge isusu last week takaita program neve econet wireless tobva kuti vana vedu tibatishande nevatikame tivadzidzowo zvakawanda nemaopportunities ariko anoenderera life yavo mberi ndichirangarira kuti last week yacho takabva tataura futi nedomestic takabva taura neviolence iri kusanganikwa nevasikana ipopo pamhepo kana kuti patingati paindaneti saka zvinhu zvetinoona kuti zviri kutambirika asi chinokosha ndechekuti munyika medu zvananyimbotaura nendevele izvozvo kuti pave netinoti political will ngazvikoshese nyaya dzemadzimai ngadzikangove nyaya dzinongotaurwa kana tasangana taita political correctness ngationei vanhu vachitoenda mutiti vachinogadzirisa nyaya dzemadzimai amai vaya vataura kwamutare vachiti vanhu vakadzi vari kurepwa vachifa ari kupi mapurisa ari kupi masoja takaona musi unoyo vanhu vakatandaniswa masiti vachichenesa harare yati nzendechena seiko madzimai nevasikana upenyu hwavo husina kukosha sei tichingozotaurwa isusu pavanhu vachida kungofila gudi upenyu hwemadzimai ngahukoshe munyika medu munomu.
Aiwa imbobatai makadaro tine mumwe muteereri wedu westudio 7 regai tiende kwavari. Hallo.
Hallo, makadii henyu?
Tiri wadi makadii.
Hai, ndiripo zvapi.
Ehe, titiwo mafungiro enyu
about issue yemadzimai.
Ehe.
I understand very much. I'm very sorry. I know kuti ndichawana criticism yakawanda, but wrong way of view yangu. That's how I view the issue. Ndinonzwisisa stereke ndam 100% against violence against women. But I think our women are just getting too much. Why am I saying so? Ndiri kutaro because ndokunga muna amai vamatanga kutaura navo vanga vachiti vane maprograms avanoita vachidzidzisa vana vasikana about their rights.
Varipo ipapa.
Yeah, it reminds me of what happened, I think, 2 or 3 weeks ago. Pamakaita show yenyu. I think the International Day of the Girl Child. I think she was a 14-year-old girl. Akafo na opa studio like makataura na ye mushi mbunza what the challenges in your life. I explain na ye chinomuneta in life is kuti iya akabva kuchikoro, a brother anenge akagara, and yeah, she's meant to do the house calls and stuff, and she was complaining about that. Okay, no problem. Saka uri kureva here kuti when you grow up iwewe, you are going to become a mother. So how could you be become a mother, still you're going to complain to your husband. But can I go at those people that kwana? Your husband must be doing the same job as our kid. That girl, I can be irritated. I tried to call, but I couldn't get through. I can be irritated. What? Kana wachi dzitsava na vasikana zvinhu zvakataro kuti have to complain kuti itai mabasa akainzira nevana vakomana kureva kuti mwana yeye muri kumuguma kuti mangwana she will never
batai makadaro batai makadaro
mukomadaro anoti let's do
imbobatai makadaro imbobatai makadaro nyaradzo anti uri pafoni ipapapa imbopindurawo mukomadi tisataenda kune mumwe mutereri wedu akamirira. Hello. Andifunge kuti nyaradzo achiripo asi mukomali tinokutendai nemaonero enyu regai tiende kune mumwe kola wedu PJ. Titaure nasi Ellen Chada makadi enyu.
Nasina makadi iwo.
Aiwa tiri wadi muri kupi sis Ellen?
Ndiri kubaitigiri.
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu nyaya yekumbunyikidzwa kwekodzero dzemadzimai. Muri kuonawo kwakambira sei ikoko kubaitigiri?
Tichitarisa vakubatwa kunoitwa madzimai ndakatarisa munzvimbo ino yatiri problem tinonyanya kusangana nayo isu madzimai pakukwira dzimotokari pane vanonzi mahwindi vayavaya vanenge vachikwidza vanhu mota chiti pindai mune iyi kana uri mudzimai haukwanisi kuti uvarwise kuti aiwa handikuda kupinda imo mandoda kupinda anobvotanga kushaudha zvekuti vanokutuka nezvemukati zvimwe zvisingatoiti zvotanotokudza kuti ye kana kumba kunotonga kumba kwenyu hatonge panapa pabasa pedu saka unenge iyese mudzimai unongotona uri munhu adzikisirwa zvekuti hauto unotonyara pane vanhu vatoshaya kuti zvamboita sei mashura here kana kuti chii saka vanhu vanofanira kuti vatinzwisisewo sesemadzimai tinofanira kuti tive nekodzero dzedu tirisekewo patinenge tiri kwete kuita zvinhu zvekuti tinonyadzisirwa just because hatina simba pamusoro pevarume.
Aiwa mataurawo chichemo chenyu semadzimai kuti aiwa mahwindi paipe pavo vanenge vachiti kune vanhu kwirai apa vawanikowo vachikuratidzai ruremekedzo. Aiwa tinokutenda isusu Ellen nhasi tioda kuti titore vanhu vakati wandei saka tiri kuedza kuti tiifonerewo mamwe madzimai ari kunzvimbo dzakasiyana siyana timbonzwa kwavari maita basi okay. PJ we
have anenge adzoka
yeah but let's take the callers more. We'll come back to Nyaradzo, but I was just going to tell you that we heard there from one of our callers. She says she's in Bytebridge and she was saying the biggest issue that she has as a woman is that when she's trying to get onto the combis to travel and do her business, they are the touts and they will be saying, you know, pushing left, right and center. She feels that that's abuse towards women and she would like that to stop. But I understand, like you said, Nyaradzo is back. But unfortunately, I wanted to answer our brother Lee, who was on the program. But we'll come back to that issue a little later on. I don't know if you have somebody with you there or you want to greet your Facebook followers.
I would rather we go back to Nyaradzo because it's still hanging out there. Mr. Lee's question,
yes,
that the women or the girls are becoming too much. Even the little girl that was the 14-year-old girl that we had on the Girl Child Day, International Child Day of the Girl Child, she was saying she's expected to do the same more chores than the boy, the boy child, the male child, and I was really, I chopped him off if I had my powers to keep him off the air, because what he was saying actually was so offensive. But anyway, we'll
but
give
PJ,
you
the, you know what? No, it's a good thing he came out and said that, because now we understand how some men out there are feeling.
Mm-hmm.
And, how, you know, this is a mirror of, you know, what other people are feeling right now. So I wish Nyaradzo had been there, because I know she would have a perfect response for him. Because Nyaradzo, just going back, maybe you can answer this one. There's a gentleman who called when your line dropped, and he was saying he's very upset because because you, as women activists and young girls activists, you're teaching the girls to have too many rights. Now you're not teaching them how to clean, how to wash pots, and how to cook. So she says, who then want to marry these young girls that you are
mentoring? You are not grooming them.
If you can answer that one.
I was outraged by his answer. I was put here. I hate him, and I said, wow. First of all, girls are not girls, are not being trained to be mothers. Because I remember he then said at the end, oh, we're going to marry them. Mm. At the end of the, these girls are not for being mothers. Because mm-hmm. that girl, I didn't listen, but from listening from him articulating what that girl said, the girl said, when I come back from school, my brother is seated and he's resting and he's reading. Mm-hmm. And she's busy cleaning and doing all these things and being a mother. So is he saying that women should be delegated to be mothers from the day of death? Is that what he's trying to say? Our girls should...
Oh, we've lost Nyarazo again, but we have a caller, Juliet Tsongora. Hello, Juliet. We're going to try and call you again, Juliet. I know I spoke to her earlier on, and she really wanted to be, she was excited to be on this program. Mm-hmm. So we'd like to hear from her, like, what's her view on what's going on, especially, you know, regarding women's rights. But it's very interesting that Mkoma Lee came on, because like what Nyari said, it's very important to involve the men. Mm-hmm. So we have to re-educate our sons, you know, to know the value of them learning what the girls are doing. Because there's nothing wrong with my son knowing how to cook, how to wash clothes, and how to do all the household chores.
Yes.
And then, in fact, he will make a better husband, because he's going to treat his woman with respect. Because
with respect,
he knows how to do
the
stuff.
That's what I do. That's what I do with my children. I've got two girls and two boys.
Mm-hmm.
Whatever the girls do, the boys also must do.
So that's what we are looking at here today. But going back to the issue of...
What in Genise, Omunye Umlaleli, Lai Otena Nanana, Ufungu Kuluma Ute, Gwenzagala, and Iga Kuluma Newsroom, we intatele Zindabayen, Umushuwe Nyezo, Aslalele, Utaba Ulandelai.
Ushuwe Nyezo, Kwabesifazane, emsebenzini ikakhulu intatheli zindaba kuvamile kakhulu njalo kuyinto ekhathazayo emsebenzini wethu ngoba sithola ukuthi abantwana abaningi abasemakolishini la kuma university ubazibona bengasafisi ukuthi basebenze ema newsroom indaba yokuthi khona bayahlukumezwa njalo bayabesizwa abanye abasebenza khona ngale behlale bekhuluma ngokuhlukunyezwa. Ukuhlukumezwa lokhu kuvame ukuba yokuhlukumezwa ngabantu besilisa becela emacansini bekhuluma into ezingalunganga mayelana ngemizimba yabo bebakhangelela phansi. So into engani iyakhathaza kakhulu emanewsroom esifisa ukuthi khona ngabe into le iyalungisiswa ukuze sibone lathi kusiba lokulinganiswa kwamathuba emsebenzini ukuthi abantu besilisa labantu besifazane betholakale besebenza ukufananayo kungela ocindezelweyo, kungela okhangelelwe phansi, kungela ozanikwa umsebenzi ophezulu ngoba yena usesuke wathandana labaphathi bomsebenzi kumbe wayenza okunye okungaqondanga okungahambelani lomsebenzi wakhe. Into engayenziwa ukuthi kuhlukumeza lokhu kungabi khona, mina ngibona ngani kumele kube lemfundiso eqinileyo isukela lapho esifundiswa khona umsebenzi wethu lo kuma colleges la kuma universities ukuthi kumele vele abantu besifazane abangama journalists kumbe abayizintatheli zindaba babe lesibindi esokutshela obhosi babo kumbe abantu abasebenza laba bangamadoda ukuthi le into asiyifuni, babe ngabantu abazimelayo, babe ngabantu abasebenzayo kulokulinganiswa kwamathuba kungela abancindizela abanye.
There Mava was a female journalist. She works for the Chronicle. Her name is, I think, if I'm not mistaken, Pamela Shumba. She was saying it happens a lot, especially in the newsrooms, whereby even students in the tertiary colleges, you have to, the professors are actually asking favors. from female students, even in the newsroom, in order for you to get a position or to get all the perks and benefits of going even up or overseas, of getting promotion, you just have to be in the good books with the boss.
Wow. Interesting. We have a caller, Juliet Tsongora. See, Juliet, muripo iripa nare?
Muripo.
Makadiko, South Africa.
Awatiripo,
mwaka diyo, eh? Awatiripo, muri kuonawo nyaya dzekodzero dzemadzimai dzakamira sei kwamuri ikoko?
Nyaya iyi yandikadza zvikuru nekuti inobata isu madzimai. Isu inini sekugara kwandakaita muno muSouth Africa zvandakanyanya kuongorora sesi madzimai. Ndofunga tinoda dzidziso kutanga isu nekuti ndakaona kunge tinopa varume masimba akanyanya kuzvidarika isusu pachedu. Ndisati ndapinda mumudzimba matinoshanda ndobvotarisa tiri kumachechi tinoti kunodiwa kana kuti mutungamiri. Tinoona mutungamiri wechidzimai ane potential, asi isusu madzimai kana kuti tiise mudzimai yeye pachigaro kana tipaitwa pachimwe chinhu tinofila kuti hatikwanise, asi pakanzi murume unoona achivhoterwa kana tine madzimai ndevati tinozvidzikisira isusu tega madzimai. Saka varume navo vanotevera mumashure medu nekuti ndisu takavapa chisimba takanyanya kudaro. Ndechekipinda kana kuti inini tisi mavhelasi ndatora murume wenyu, murume wenyu haana kundiudza kuti ndive mudzimai ndisisi mavhelasi. Tisi mavhelasi munowanikwa muchiya muchirova inini muchiprotekta murume wenyu. Ipapo madzimai tiri kudzikisirana zvakare, ndiri kudzoka zvakare kupoindi yangu yekuti madzimai kodzero dzedu kuti dzipinde, kuti tinyatso kusimuka, ngatispike out tega titange isusu kuzvimiririra. Ndochidzokera zvakare pavakadzi vakaroorwa vari mudzimba. Ndinoona muno muSouth Africa mune vakadzi vakawanda vanourayiwa kana nemaboyfriends kana nevarume. Hanzi pekutanga ndichitaura nemumwe munhu wandakanga ndichitaurawo ezvekansera anga achitaurawo kutaura nyaya iyi, hanzi uno munhu kana boyfriend unonzwa achikutaurira kana ndi murume wako achikutaurira kuti one day ndichakuuraya, asi iwewe unoita sweep it under the carpet ungoti vakati vachandiuraya, you feel like uri kudiwa nokuti uri kuabhuyuswa. And at the end unozonzwa munhu ye atourayiwa zvechokwadi. Ende hanzi kana vakadzi vanouraya hatitange nokungonzi boyfriend yakuuraya kana kuti murume akuuraya, the warning inenge iripo. But isisi vakadzi we don't stand up tichitaura kuti no, kana kuti this is a no, kana kuti zvapera, kana kuti you report it kuti zvinge zvapera. Tikapinda mumabasa mari kuda kutaura, inini ndinoshanda mumba, unoona ndakashanda several times muno muSouth Africa. Unoona munhu wechikadzi anopa nzvimbo yakakwirira kune murume, pamwe munoshanda nevarume iye mukadziwo anokudzikisira iwewe, pamwe munoshanda pamwe ura garden boy wonzi sisi endai munotengera garden boy KFC, ini mozvionera mune chingwa kana kuti mune chikafu chakasarawo. Saka varume havagone kuti paisisi nzvimbo dzedu kana isisi vakadzi tiizvidzikisira tega. Ndofunga ndo strong point yangu yekuti if we can fight this tikatanga tabatana isusu vakadzi, nekuti chinhu chinondirwadza ndechekuti like nemawhatsapp anosekire unoona mwana mudiki achirohwa naamai vane 50 years kuti wakatora murume wangu. Ko waiwo saamai ukatanga wanzwira tsvisi mwanawo kuti baba vagara ne 50 years rakadanana nemwana ane 20 years, hatina here kumirira kodzero dzedu madzimai ipapo? Ndatenda hangu ndofunga ndisati ndakanganwa pana baba vandanzwa vachitaura vachipopota nenyaya yemadziti yemahouse calls.
Aiwa mabva machijikono, ndandichakubvunzai kuti munonzwa sei nezvataurwa nababa. Tipeiwo pfungwa dzenyu sisi Juliet Tsongora.
Inini pfungwa dzangu ndiri kuona kunge baba ndofunga havasi kunyatsokunzwisisa kuti kana tichiti vana vedu ngavaite zvese. Inini ndine vana vaviri, mukomana nemusikana. Chinoitwa nemusikana nemukomana anoitawo kana vari muno vangandishanyira, mumwe achibika muriwo, mumwe achibika sadza, mumwe achiwacha, mumwe achiaina. Ndisinga alright ndombomusiya kumwana musikana wavataura kuti ndiani anozoda kuroora mwana akadaro. Inini ndakafungawo ndotora mwana wangu mukomana. Zvino achazova baba vakaita sei yokuti itomboti mudzimai wake arwara ndiye kamwana mukomana anozoti next time kana kuti mudzimai arwara kana kuti mudzimai ashanya mangwana mangwana anotora magirlfriends achiisa mumba. Naasingokumbira kuti baba vangavatarisewo kuti nesaizi remwana mukomana kuti nao mama kozi mumba achavawo baba akaita sei mangwana ndiana baba ava singagoneka kana kutobvisa bhuti saakanga apa anga akagara anenge achingofunga kuti vakadzi ndovanofanha kuita mudzimai wake paanobuda kana paanorwara anofanha kuita anofanha kuhaya mumwe ini achaitawo baba akaitawo fyuta yakaita sei mukati moupenyu hwake.
Aiwa apo manyatsotsanangura, tinokutendai chaizvo, mugare makangotsigira chirongwa chedu chemadzimai.
Aiwa tinokutsigirai.
Madzvanya here pakanzi shei apo? Dzvanyai pakanzi shei, tione takawanda. Maita basi.
Maita henyu.
PJ, a very interesting contribution there from Juliet Tsongora in South Africa. She was actually just narrating, and in fact she answered our last caller, Mr. Lee, who called us and was complaining that we are giving too many, or the women's organizations, rights organizations, are giving too many rights to the young
girls. Women. Yeah.
So she was explaining that for her, raising children should be equal. Mm-hmm. What you do with the boy, you do with the girl. What you do with the girl, you do with the boy for future. So that's what she was just sharing right there. Over to you, PJ.
Yeah. Kuphumeke imiqondo emithathu engizileyo lapha ngabalaleli bethu, ngaba ngumlaleli nalowo kumbe owaqala. Ukhulume owaqala ukhulume ngabo windi. Ethena nabahlukumiza abesifazane. Usakhumbula amavelasi ukuthi kwake kwaba le demonstration yama mini dress. So kuye kwahlukunyezwa owesifazana kumbe untombazana owayegqoke imini dress yakhe. Khonakhona yikuhlukunyezwa owindi akababhathi kuhle ikakhulu abesifazane. Kwazokhulunywa njalo ngokulwa kwabomama thina ngokwethu. Nxa kuwukuthi uyabe usuthathelwe ijaha lakho kumbe indoda umkakho.
Why
usiyalwisana lo munye owesifazane ungayilwisana lendoda yakho ngoba yena nguye umkakho ole 50 years ole 65 years nxa eza kuya data umntana onga ole 20 years onga ngumntana wakho ayiso abuse yini yona le wena ususiyamchaya futhi umntwana nalo kulokuthi uyelwisana lo wakho umkakho.
Yeah, very interesting contribution.
Yeah, kuzoba lomlalelo wesilisa othena na amantombazana liyabahlomisa ngendlela engayisiyo nxa lizakhuluma ngamalungelo abo kokuphela khona ukhuyana akubakhi ngoba kulomunye untombazana owabuya lapha oleminyaka elishumi lane owabuya ekhuluma esithena na izinto ziyangandela nxa lapho ngisiya esikolo ngifika ngekhaya kuyamele ngipheke ngithanyele endlini ngigese imgano kodwa ke umna wami kumbe umne wethu uyabe hlezi laphana kuthiwa akayenzi lutho yena ke lubaba uthena na umkazana nalo limhlomisane nxa le ngiyafuna ukuthi afundiswe izinto zokwenza ngekhaya. Unkosikazi Julius Tsongora wamphendula wathi wena ke umntanakho ongumfana umfundisani ukuthi kuyela kusasa abe ngubaba olungileyo.
Yeah, very good there, PJ. Yeah, wanyatso tsanangura chaizvo zvataurwa ipopano. Asi ndiri kunzwa kuti nyaradzo mashaya mombe vadzoka. Nyaradzo nhare dzako nhasi dziri kumboenda dzichidonha. Muripo here panhare apa?
Ndine urombo kana ndine urombo Zimbabwe nyaya dzekuisai zvangu kuri kunaya kuZimbabwe kuHarare kuno kusaka pamwe ndizvozvo kuti
aiwa tinongofara kuti uripo iye zvinezvi saka zvii zvimwe zvamuri kurongawo munyaya idzodzi dzekudzidzisa madzimai nevanasikana vechidiki kuti vakwanise inge kunge vachitaura pamusoro pezvekumbunyikidzwa kwekodzero dzavo munguva inotevera iyi.
And pane 16 days of activism yakuda kutouya obviously mune zvirongwa.
So ndani chikangopedza ndichingopa kunondikuita sei kutsimira patorwa nemy sister Juliet of South Africa achiansa Lee uyu kuti varume vakaita saLee vari kobhati vari kuita vachipera vashoma kungomuzisa kuti Lee vakadzi nevarume mazivano vanotobatsirana haisi zvisiye mukadzi yekuti ndianopika ndianotika ndianoita sei arikuitwa majuti nema shifts anenge atoripo pambanje ari kubika saka vana komana vanga vatodzidza vaite ma better husbands because vanoita kushusha ivava vetaka tine ma high marriage tine ma high divorce nenyaya yekuti vana komana vari kutadza kuadjusta to the current zvinhu zviri kuitika zvekunzi hanzi mabasa emadzimai kubika nekusuka nekudidi ndezvakudhara madzimai asati akuenda kubasa nini endezvo vanhu vari kubatsirana and it's not only about kuti mukadzi akarwara zvokuti tiri momba imomo ngatibatsiranei nekuti tiriubatsirana ivhe pabvunza mari yachoni ndokunhu zvinoita and zvakaongorwa zvikanoti rudo rwunopfaya murume nemukadzi kwanenge vachibatsirana vachinzwirana saka vanakomana vanasikana ngavapiwe mukana wekudzidza nekuzorora nekuti vazoenda kuchikoro nekuti zvandanyimbotaura zvese havanyore maegzemu ekuti wakaita basa rakumba vanonyorwa egzemu yekuti wakaverenga here then kuendera tichienda panyaya yesixdays of activism tirikuramba tingokusha basa but takangoisa tiroyo takaona mahashtags atobuda emazim women's lives matter I think it's a top push iwayaya nekuti mazuva anokaya social media ndandakataka zvangu pachivhitivhiti chenyu pandandambosara apa ndichigara pafacebook penyu pavoice of america tichitoona kuti social media iri kupisa ndozvimwe zvo tichange tichiitawo makampeni ana social media tichitoo facebook tichidzidzisana ngevanhu tingaku tichitawo maevents anoraisa iyoyo awareness tichingoda kukurudzira kuti tikushandawo nevarume pane varume vari kuzvinzwisisa pana nababa vanotomirira vanosikana vavo nemadzimai vachiti aiwa kangatibatsiranei zvinhu zvedu zviendeke rudo rwukupise mudzimba mochienda zvakadaro saka techingobatsana takawanda tichienda takadaro
siye ngale ngasesindebeleni kulovo kuliliqoqa kumbe lihlela inhlelo ezithile njengoba sesifike kunyanga kalwezi lapho okwenziwa khona i-16 days of activism against gender-based violence eliqoqeni njalo uphendule lo mbuzo lo obuzwe ngubaba lwana othi yena ye liyabahlomisa kakhulu liyabanika ama-women's rights kakhulu
ngiyabonga sithi hayi bengisithi kubhuti low le bengisithi okokuqala ngiyabonga ukuthi bakhona obhuti obaba ama-husbands abakuthole ukuthi hhayi kuqakathekile ukuthi omama bencedise nxa sikhangele umntwana ongunkazana sisho thina ukuthi akula ngakho ama-exams azoexamine umntwana oyinkazana ukuthi usuwazi ukupheka usuwazi ukwenza okwendlini sitho ukuthi ma abafana labankazana bencedisana amankazana lawo athole isikhathi sokuthi ephumule labo bebala amabhuku abo njalo nathi sithi abantu bayenzila akuthi ukuthi umama nguye yedwa kumele enze umsebenzi yenzini izinto sezitshintshi labantu bayasebenza bahamba kuma-shift angithi so ma umunye wakho sehambe ku-shift ma unguwe okhona kudini uza kwenzani njengoba usisi ujunete buzile ukuthi umfazi wakho engahamba uzoba lokho hhayi abantu noma ekhona so kumele bencedisa nomama labo baba lapho inove intando izaphisa khonapho so sithi omama labo baba kumele bencedisane izinto sezizatshintsha kudala yiko abantu sokulama-divorce amaningi abantu abangafuni ukutshintsha laba abacabanga ukuthi omama yibo kuphela kumele benze konke endlini ebuye le mali ekufekele kwena uhlezi hhayi izinto sezatshintsha baba sicela ukuthi sihambe lesikhathi ma sikhangele i-16 days of activism sitsho ukuthi silabo obaba esisebenza labo labo abasapota omama abasapota izinto lezi sizabe sikhuluma lapha kubo-facebook kabe ngikhangele i-facebook yena i-facebook page yena hayi kuyatshisa lapho abantu bayasheya abantu bayaxoxa so yizo those are some of the things sizabe sizenza lapho sizabe senza ama-events sibone ukuthi siyenze ama-hashtags lawana sisiwami okhulumelayo o-women's lives matter la sizabe sigijima lawo but sizame ukuthi umuntu wonke ethole ukuthi hhayi iindaba zabomama namankazana zikakathekile njalo uma sikhuluma izinto lezo
asenza kubamba umlomo khona lapho isikhathi sethu asavumi nyarasa siyabonga kakhulu
siyabonga sithwam
yeah.
I heard there from Nyarazo Mashaya Mombe of Tali. She was just wrapping up what we've been discussing today. For those that were on the program, we were talking about women's rights, especially the campaign that's currently going on, the hashtag MeToo campaign. So thank you all those that called in and for those that weighed in the program. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye here in Washington.
Ngithande ukuthatha leli thuba lokubonga uNomphumelelo Moyo la besifazana akhulume labo sesifikeke ithuba elifanayo ngevikelisayo ngasikhathi sinye. Molo, Christ is Jeremiah, Oliver Lelisayo.